Ndinoreva kuti dambudziko rakatanga kubva zvakapinda nhomba yeSputnik V nekuda kwekuti mapindiro yakaita yakauya iri donation. Yauya iri donation, hurumende haina kuzonyanyotora matanho akakwana ekuzotutsira mukuzotengawo iyo nhomba yavo yekuwedzera iyo yatakatapiwa sedonation nebaRussians. Saka sezvakamboitika panhomba yekuindia iya yekuti vamwe vakazenge vakuita dambudziko rekuti vazowana nhomba yepiri nekuda kwekuti pakazongopera iyo donation yakanga yatapiwa iya hapana kuzenge pazowaniswa imwe nhomba. Ndinofunga kuti ndorimwe dambudziko guru riri kuita kuti veruzhinji vange vakudududza kuenda kuti vanobayiwa yechipiri.
Saka vakanga vambobayiwa pekutanga vanozoita sei vaRusike?
Tinoda kutoti vamwe vakutotangisa patsva kuita sekunge semunhu asina kumbobvira abayiwa nekuda kwekuti vanenge vachiziva kuti nhomba iyoyi kuwanikwa kwayo kunenge kusiri kunyatsogutsa veruzhinji. Saka zvaka zvakakosha kuti hurumende dai ichiwidza kana kushandisa nhomba iya yatinenge tichizikanwa kuti ichazenge ichiramba ichiwanika kuedza kuzosvika kana pabhusa chaipo kuitira kuti veruzhinji vasange vachizodududza kana kunyunyuta pakuenda kunobayiwa yepiri yacho iyoyo.
Tingati here pakava nekusashambadzwa kwakakwana kwenhomba iyoyi yeSputnik V?
Ya, tikada kukombeya neSinovac neSinopharm ndidzo nhomba dzakanyanyozikanwa neveruzhinji.